Gurukota rinoona nezvekurima vaparents shiri ndivo vaparura mwaka wekutengesa foja zviri pamutemo pamusika wetobacco sales floor muHarare uye vati vafara nemutengo wanhasi kunyange hazvo wange uri pasi. Vashiri vati izvi ndizvo zvinogaroitika mwaka yese sezvo varimi vachitanga kutengesa foja yemhando yepasi. Bero rekutanga ratengwa nemadhora mana ekuAmerica pakirogramu, kwozotiwo bero repasi ratengwa nemasendi makumi mapfumbamwe ekuAmerica pakirogramu rimwe chete. Vashiri vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti misika yefoja yavhura kunyange hazvo paine dambudziko rechirwere checoronavirus.
Nyangwe tiine dambudziko rana corona iri, takwanisa kuvhura ende foja yauya pamusika ifoja ine kwaliti yakanaka zvikuru chaizvo. Nyanyenyanye mukatarisa kuti ifodya yepasipasi yekutanga iyai iri kuratidzika zvakanaka chaizvo. Ende bhere rekutanga ndafara ratengwa ne$4 ende tinovimba mitengo ichaenda ichikwira kuitira kuti varimi vedu vawane pundutso kubva muzvirimwa zvavo.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika Retobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo misika yavhura havasi kufara nemitengo iripo.
Pari zvinezvi mitengo yakatidzikirei, ndofunga kuti mabhero mashoma here kana kuti tichada kuti tinyatso kuongorora kuti sei mitengo yakadzika zvakadai. Saka hatizi kunyatsa kufara zvedu panyaya yacho iyoyo.
Vashiri vatiwo kunyange hazvo paine dzimwe nyika dzakawanda dzinorima foja pasi rese, Zimbabwe ine mbiri yekurima foja yemhando yepamusoro uye inokwikwidzana neBrazil chete pasi rese. Vashiri vati kurimwa kwefoja kuri kusimukira zvakanyanya munyika uye ishuviro yavo kuti dai vanorima zvimwe zvirimwa vadzidza kubva kuvarimi vefoja.
Tingave tiine machallenges munevamo macrops pari kutobhako inove ndio inonetsa kurima chadhemonstrata kuti tinozvigona. Saka zvandingangoda ndechekuti dai tatora experience yekutobhako taienda nayo kune dzimwe mbeswa tione kuti chakaita kuti tobhako ibudirire chii, zviti zviise kuchibageti, zviise kunana witi, kunana kotoni, tikwanise kusumudzira upfumi hwenyika yedu.
Vatiwo kunyange hazvo coronavirus yakavhiringa upfumi hwenyika dzinotenga foja kubva kuZimbabwe dzakaita seChina hazvisati zvave pachena kuti izvi zvichakanganisa kutengwa kwefoja yeZimbabwe here. Vashiri vatiwo hurumende inoda kuti varimi vatevedze marimirwo anoitwa foja pakurima zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage nembanje dzinoshandiswa kurapa dzakaita sehemp necannabis. Sachigaro webhoard rekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefoja yetobacco industries marketing board TIMB vaPat Devenish vati misika yefoja ingadai yakavhura mwedzi wapfuura asi izvi zvakatadziswa nekuda kwecoronavirus. Vatiwo mwaka uno zvinhu hazvisi kufambiswa semazuva ose nekuda kwechirwere checovid-19 uye mwaka uno varimi havasi kubvumidzwa kupinda mumisika uye vachange vaine vanhu vanovamiririra mumisika mange muine vatengi chete nevanhu vashomanana uye vanhu vese vange vari pamusika vange vakapfeka mamask vachigeza maoko nekuita zvese zvinofanirwa kuitwa pakudzivirira coronavirus. VaDevenish vazivisawo kuti uwandu hwevarimi vefodya hwakadzikira gore rino nezvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana. Vatiwo varimi vachange vachibhadharwa mari yavo nezvikamu makumi mashanu kubva muzana ari madhora ekuAmerica uye imwe yacho iri mari yemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.